vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 24-2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kubanesu mchirongwa chedu chanasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri mu Washington DC, ndichiti ezvinoi zviri mchirongwa chanasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi maviri nevasere 28. Rimwe sangano revarairidzi rinoda kuti hurumende ivajekesere kuti vanotora sei mari dzayakavapa dzemadhora ekuAmerica kubva kumabhanga avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvehutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pamakumi maviri nevasere mushure mekunge mumwe munhu afa kuBulawayo, umwe afa muHarare. Munhu akafa muHarare anonzi akabatwa nechirwere ichi musi wa20 mwedzi uno. WekuBulawayo anonzi akaendawo kuchipatara asiri kunzwa zvakanaka. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwakawedzerwawo kusvika pazviuru zviviri nezana rine makumi maviri nevana 2124. Vanhu vapora vachiri mazara mashanu ane gumi nerimwe chete 510. Nezuro chete vanhu makumi mapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi kusanganisira makumi masere nevatatu vakatapurirwa chirwere ichi munyika uye vanomwe vakabatwa nacho vabva kuSouth Africa. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti kusvika pari zvino vashandi vehurumende havasati vajekeserwa kuti vanotora sei mari kubva kumabhanga avo dzekubatsirikana munguva ino yeCOVID-19 dzinoita madhora makumi manomwe nemashanu emari yekuAmerica. Izvo sangano iri rinoti zvave kuita kuti vashandi ava vabiridzirwe nemabhanga pamwe nevezvitoro. Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo riri kuwana mashoko ekuti vararidzi vakawanda vave kumanikidzwa nemabhanga avo kutora mari idzi dziri mumadhora emunyika uye nemutengo uri pasi kudarika wakatarwa svondori iroro wedhora rekuAmerica. VaMajongwe vanoti vamwe vave kumanikidzwa nevezvitoro kutenga zvavasingade kuti vakwanise kushandisa mari idzi. Vanotiwo vamwe vezvitoro vari kuramba kutambira makadhi ari kuiswa mari idzi, izvo zviri kuomesera vashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Vaimbove vashandi vehurumende vave pamulandigere vakapiwawo madhora makumi matatu emari yekuAmerica yekuti vabatsirikane munguva ino yeCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Minyuto yedu iri kubva pakuti mari ichipinda mumabhanga, kune mabhanga mayakapinda mumaina kupinda ndopekutotamira ipapo. Pepinzeto kuti $75 imbudzi ihukwe kana kuti imombe inoshandiswa sei hatisi kuziva. Vamwe vari kuenda vozitora isimende, vamwe vari kuenda vozi kumastoro tora zvaunoda, vamwe vari kuenda vachinzi tinokupa mari iyoyo vochinja nereti yavanoda ivo. Kureva izvo kuti nyaya iyi haina kana kutombojeka. Ine chikuru ndechekuti varairidzi ari kwaari $75 yacho yaapuwa yakuti ari kugokwe yakasiyana ne$75 iri kuchipinga. Iri kwamurehwa yakasiyana ne$75 iri kubhinga. Iri kukariba yakasiyana $75 iri pagutu. Saka ndiri $75 ngatinyatsodziva $75 ichi. Ndobatsi kuti hurumende yakanyatsobude pachena kuti chaizvo chaizvo murairidza ari kuwa $75 ichi. Tabva ipapo tikuti aimwe mudambudziko rekuti $75 yemuna June hatina kuiona, taona $75 yemuna July. Saka isu tikuti kuti by now tingadai tane $150 nekuti pakataurwa dhiri $75 iri. Maive muna June chinzi kubva mwedzi uno tirikuti kubva June. Saka tinokaudza kuti June naJulai, saka tikutora $150 kwete $75 kutorwa nezvairi.
Saka dambudziko riri papi chaipo wamajongwe, kuhurumende here kana kuti kumabhanga nekutsanangura kwamaitawo?
Dambudziko riri kuhurumende, riri kumabhengi, riri zvakare panyaya yekuti hapana kunyatsotaurwa nehurumende kuti $75 inoshanda sei. Nepamusana pekuti pazvakataurwa navamutuli nyube, akaita sekunonzi muporofita ari kungopatsanangudzo dzatisingazivi kuti paanoti bhachi ari kureva bhachi rekupfeka here kana bhachi rekufukidzwa remweya. Saka pari zvino toti vemabhengi vacho hatiziviwo, iye muturi nyudo wacho nehurumende yakahana kutiudza kuti zvikufamba sei. Saka dambudziko riri pakuti hatisi kutozivawo kuti nekuti vemabhengi vamwe vacho vatobvisa machajisi ipapo, vamwe vatobvisa $3, vamwe vabvisa $2.50, vamwe vabvisa $4. Kurazvo misendi yacho kasi $75 yacho kune vatoona $71 kare. Saka hatisi kuziva kuti hurumende yaro yanyatsozvifambisa sei ipapo.
Saka mune urongwa here hwekuti munzwisise matambudziko iwaya kubva kuhurumende kana kumabhanga iwaya?
Chokwadi ndechekuti ndozvatotipa simba rekuti tinyore tsamba kuhurumende, nekuti ndisi kutamirai izvozvi izvi. Every time, every minute matisha ari kubvunza isi wekupOSB, isi wekuKEBS, isi wekustandard, isi wekupi, kureva izvo kuti mabhengi ega ega ari kungoita zvaanoda. Saka tikutoda nhaurirano yekukurumidza kuti $75 isati yadyiwa naKongwe zvofamba sei. Nepamusana pekuti vanhu vaakuposwa vanochidya mari nerezi iri pasi, vaakuposwa vanotenga gejo iwe usingadi gejo, umwe akuposwa vanotenga mazepunaris iye asingadi mazepunaris. Nepamusana pekuti zviripo ndezvekuti mari inogona zvokonzi yapera. Saka hapana achaziva kuti zvoitwa sei. Nokuenda sekunonzi maputa anodyirwa muhomwe, hatisingazivi kuti chaizvo chaizvo zvazvifambe zvambofamba sei. Saka nhauriraro nehurumende tikutoidawo. Saka dai takurumidza kugara pasi taonesana kuti toita sei nenyaya yekunetsa kwenyaya iyo.
Avo vangi vari munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti hurumende iri kukundikana kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus nekuda kwekukundikana kwayo kupa rubatsiro kuvanhu sezviri kuitwa nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Panguva tange tiri pakati pelockdown yezvikamu zvekutanga, takambotaura nyaya yekuti hurumende ngaibatsire vanhu so that tinotodimbura the network yetransmission. Taifanira kuwana rubatsiro nguva iyoyo, hurumende yaifanira kutovatsira vanhu so that vanhu vanokwanisa kugara kudzimba. Zvatakaona nguva yapfuura pataifanira kuva takagara kudzimba nenyaya yenzara yange iripo, vashandi vamwe vasingakwanisi kuswera vakavharirwa kudzimba dzavo ivo vasina chikafu chacho.
Izvi mungati zvakakonzera dambudziko rei chaizvo?
Zvakakonzeresa kuti vanhu vakwanise kushandisa kana mari kupa mapurisa kufamba-famba nekuzvitsvagira zvimatsvamba zvokufamba-famba vachiedza kuti vazvibatsire, because inyaya yange yakutonetsa yange iri nyaya yenzara. Saka hatina kukwanisa kudimbura tingati transmission yange ichifanira kuitwa cut off nguva iyoyo kana yaifanira kutodimburwa ipapo. Takaregera chirwere chichingopinda mucommunity kumavasa, isisu tichiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
zvizvi zvimwe zvaifanira kuitwa semaonerenyu vamoyo?
Taifanira kuona kuti mamajors ange aripo aifanira kutobatsirwa kana angari mamajors okuti vashandi after 14 days or after nguva nenguva pamakambani vanofanira kuva vachitestwa. Taifanira kutera kumashure toona kuti macompanies ari kuzviita here izvozvo, vashandi vari kutestwa here after nguva nenguva. Hazvina kumboitika izvozvo. Nekuwedzera testing yevanhu hatina kuzviita futi izvozvo. Kuma quarantine centers tangangosanganisa vanhu vari kubva kuze kwenyika vasvika nemazuva akasiyana siyana takasanganisa. Saka hatina kumbobvira tatedzera zvakadinyanyisei nyaya yekuti tirwisane nechirwere.
Asi vamwe nyaya dzamuri kutaura idzi inyaya dzamakambosimudzawo here pamisangano yamunoita nehurumende?
Pamisangano yakafuura yetripartite negotiating forum takati tinoda kuziva kuti vanhu muri kutaura kuti vakabatsirwa nehurumende tingati vulnerable groups ndevanani vari kupi? Tinotama evidence. Vanhu vakabenefita pa 18 million stimulus package yemakambani ndeapi makambani? Tinoda evidence.
Makapiwa here mhinduro nehurumende apa?
Kusvika iyo zvino hatisati tapiwa zvese izvozvo.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust Chitrest riri kukumbira chikafu chekubatsira vanhu muguta iri, avo rinoti havasi kukwanisa kuona zvekudya kunyange kamwe chete pazuva. Mukuru weChitrest Muzvare Alice Kuvheya vanoti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka, vachiti kusabuda kwevanhu mudzimba kuri kutaurwa nehurumende kwasvitsa vanhu vazhinji pakaoma. Tatadza kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo.
Chirongwa ichi ndechekutsvaga madonations akaita sechikafu chinosanganisira hupfu, muriwo, madomasi, mafuta, shuga, chekupfeka, chekufuga chaicho kuti tibatsire vagari vemuchitungwiza. Iko zvino nguva ino yeCovid-19 isu sevagari vechitungwiza tinorarama nekutengesa, ndiwo mararamiro edu. Muchitungwiza hamuna kambani kwatingati tinoshanda. Nemanetsero ari kuita kuenda kuguta guru reHarare zvino hazvino zvinoti zviri kutishungurudza kana kuti zviri kuomesera vagari vazhinji vanokwana kusvika 10,000 vari kutadza kana kuisa chikafu chatingati 1 meal pazuva.
COVID-19 Helping Hand Initiative inodei
tikukumbirisawo kumativi mana vanokwanisa kutibatsira nechikafu chakasiyana siyana chinosanganisa mabasic food chero chamakwanisa kuti tikwanise wanikwa tichibatsira 10,000 families dziri muno muchitungwiza. Zvose zvamatipa tichawanikwa tichizvipa pachena, uye tinenge tichifarira zvikuru kuti avo vanenge vadhoneta mukwanise kuwanikwa muchiuya musi watinenge tichipa, muchiona mhuri dzatinenge tichibatsira.
Hurumende hapanavo here zvairi kuita kubatsira vana nevanhu ava vamuri kuedza kubatsira?
Tumuno muchitungwiza hatina chatati tawana kubva kuhurumende. Nguva ino yelockdown taitotarisira kuti hurumende ichaiwanikwa ichitipa chikafu zvekushandisa zvaka zvinosanganisira masanitizer, mamaski iwayo ari kufanira kupfekwa nguva dzose, taitotarisira kuti hurumende ichapa. Iko zvino tikungonzwa kuti kune COVID relief fund muno muchitungwiza hapana watati tanzwa kuti aiwana. Saka taingokumbirisawo hurumende kuti dai yacherechedza mararamiro atiri kuita, especially nguva ino yelockdown yekuti hapana ari kukwanisa kubuda kunotengesa. Saka hatina chatinacho chatataona kubva hurumende. Dai hurumende yakasika kutibatsirawo nechikafu tisati tafa nenzara. Ndosaka isusu maona isusu seChitrest tatoona kuti tikaramba takanyarara isu tichizviti tinotungamirira vagari vechitungiswa vanosvika 1 million residents vanhu vanofa nenzara. Saka chikumbiriso chedu kumativi mana kuti tiri kukumbirawo chikafu che 10,000 families dzisiri kukwanisa kuisa sadza patafura nemhuri. Tine vana, tine nherera, tine vakaremara, ana gogo nana mbuya vasiri kukwanisa kuti vaone chikafu. Saka taikumbirisawo kuti vanhu dai matibatsirawo tikwanise kurarama.
Vanoda kukubatsirai vanokuwana ipapi uye sei?
Kavanoda kutibata munokwanisa kutibata pa email inoti chitrestdirector@gmail.com kana kuti pa number dzinoti 071-332-03-5.
Avo vange vari mukuru wechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Tarisa ziruma pepa nau anasi. Financial Gazette rinoti uremu wedora reZimbabwe ucharamba kuchidzika kana richienzaniswa nemari dzekunze pamusoro pekusapindidzwa kwezveupfumi hwenyika pamwe chete nezvematongerwo enyika. Zimlife.com rinoti mushure mekushorwa zvakasimba nemagweta muZimbabwe pamwe nemasangano anomirira majaji muAfrica, mutongi mukuru Chief Justice Luke Malava varegera zvavakange vati vanoda zvekuti majaji ose atange avaturira mitongo yavo vagovapa mvumo vasati vatura mitongo iyi mumatare edzimosva. Chronicle rinoti dare redzimosva reWestern Commonwealth muBulawayo rambomisa kutongwa kwedzimosva mushure mekunzi vachuchusi gumi nevaviri nemapurisa manomwe vambogara vasingasangani nevamwe kwemasvondo maviri mushure mekunge umwe wavo awanikwa aine coronavirus. Mubepanhau iri zvekare sangano rinomirira vagari reBulawayo Progressive Residents Association raendesa kumatare edzimosva gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo richiti harisi kubvumirana nekuchinjwa kwemazita emigwagwa muguta iri sezvakataurwa nehurumende. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko po Washington DC hapo rise baza regetango tsingo kukwasaiwo vashamarari vedu magadi magadiko
gadi pa Studio 7 haye wavane Zimbabwe nyarirai zvenyu nyika ichanaka gorira 2023 nokuti ndinoona zvangu manyongonyira vari kuita eco cash masiwa achaona kuti zviri nani Zimbabwe aite eco Zimbabwe ndiye munhu chete achaita kuti vanhu veZimbabwe vasunukuke vanhu vanoziva kurana mabusiness avo pasina chitsotsi vochiti ranira nyika tokumbirawo kana mune namba dzava masiwa mutipeo.
Hey, vashamari vesidyo sevetu munorisei apo hai ndinosimba zvangu ndoitawo munyaradzo dziva inzwa kusouth africa vezanupefu vatozvironga mai kudoda kuvharira temo riri kuda kuitwa emusi wa 31 iyo ndiva vatovhara papo vachida kuwedzera lockdown kutsikirira pasi ndozvavatovharira vanhu vava vakangwarisa zvisingaiti vava havaboni kana mupotochema wakwatiri kuita vanhu muzimbabwe shuwatota dzichirudzuka kunyika kwedu shuwa ipa kuno kwacho vanongoruma hwani chepo chaiko ai zanupefu hainyari zvairi kuita tizirira tititesei isu hapana zanupefu zvairi kutaura zvisina basa zvokuti kuda kutsikirira lockdown kuona kuzosunga vanhu vada kudemonstrata musi wa 31 kuona kuvasunga zvichinzi vachikora mutemo welockdown chete tozvava kutsvaka ipapo ndozvavakuda kuitsikirira pasi kuramba idzoka kumashure. Vanhu vanonzi vati palockdown dzisiri kumashure pakuita sei vanorama nei vanhu kuzo marurama nekutengesa mavhenda anorama nekutengesa vazhinji vanozoremera mabasa avo emavoko saka vachaidya chiika vagara muzimba dzavo kubuza kuzina wa ana ifamba panza rukwasa kutenga chiri wa wajapansu wafumbe panza itingiz sana pia funga yegi udaru siwa ndu utomiyara zizio rangu dipa SA
Iva shamarari vese studio 7 yewa swaru kuterera nindu norwati wano kusungwa kurugwitwa kakaitu wangari fume na wawopiwa suno zinorwaza kute Watori wena wano shunguru kwa kudaro kutu wakataura chokwadi Wano hotela nekuzi mpawashi shunguru kwa chitwanya mesu yao Shunu shunuru waza kuda kunyarariza wano hindi wataura chokwadi Kata shunguri pache na kutu urumente hii Nyengu wano wakataura nesu uori Hino watira yako wa shunguru za kuda kunyarariza wano Kie shunu kusungwa kurukuita wano Kuda kunyarariza wano kutu wasa pinde ni mbako Machi wanda nechiweleche korona Shino korona ichapira Micha wanda ne Micha rambiza wano kuungana mchipa shukumpiro zei Nyangu kusina korona pane vamaka mbubu umiza wano yukuungana Kunyangu wakita kudemonstrator Shinyuru nyararo Mwende ya ibu
Mwagadi kupa studio 7 ya po Shamarari yesi wana jomoka nimiri ya na blessing shuru wana tenuka wande Uda kungota ura wangupa msulupe wa kumana utole mashuku ikutiri gaya kuratijira Saka ngufanana, saka fanana, hapana kusiri kufa Kumbi ratijira kwa ajo tika nduratijira Shinge saka ngufanana, tika furu wa ikoko Nukuti tinenge dikisi wakutu udo kusunungura nyika yadu kisiweza Zinu saka na Kwa hivyo kitu wane zanu PF Zanu PF ni wano ayo wa Kana yako nwa ngayi ngufa Zanu PF ngayi Nukuti tika yadu kuratijira Shibetseri yoye zanu PF nani mingo natukuti Zinu saka na Muzakanaka ili watu wabajitonga kutawa jitu Joda mtikuma isa kurati jamba wana utahagishu wana wawaru wajiwa ili Haru gununa ne mabatre Konga angosi ya waka isi doko wana chamisa wambu tonga Waka kundu wawani jino zikanu wapana wazinga vizigili chamisa waka wina Dini angu Edisa mpa South Africa
Pamsoro iwa shamarari ni watereve studio 7 Ini njini mudi wa jana kandiri panopa mafike Daida kutawara maonero wangu Jiripache na wamunangangwa wataza kutunga miranyika Bazare muma arnandima kama waka ringa nzira mwekuro nzerwa Hapana chavacha gona Mr. Munangangwa wataza kutunga miranyika Jiripache na kuti wamunangangwa wana kubira wafoteru kwa nevanu Njuga zaware mera ngawa gabirise nyika Sezo waka tawara pa kutanga pa 2017 pa waka bisa wamugabe Vachiti wamugabe wano huori Urumende yawe izvo zvindo yatekeshera neuori saka vana veZimbabwe varikuda kumabasa vana vakachema kuti vane nzara imumorova vana vakachema kuti tinoda zvekudya imumorova saka ndibaba vakadii vari pamusha musha hakuna kwaunoenda ndinokumbira kuti udye imwe svitse kuna vamunangagwa kuti vana veZimbabwe varikutambura
Ndo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri ve Studio 7 dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera timirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko anotevera anobuditsa pamire hurumende America pane zviri kuitwa neChina.
Gukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vari kushoropodza kusungwa kwamuzvinafundo munyaya dzemitemo vaZhu Jianrun nehurumende yebato riri kutonga muChina reChinese Communist Party kana kuti CCP. vaZhu vanonzi vakatorwa pamba pavo nemusi wa 6 Chikunguru.
We were deeply troubled to learn this week that the CCP detained Xu Zhanren for criticizing.
Kirukushikana zvikuru kunzwa kuti vaZhu vakachengetedzwa mushure mekushoropodza utsvanyiriro wehurumende pamwe nekukundikana kweChinese Communist Party kubata zvakanaka dambudziko rokoronavirus. VaZhu vanofanirwa kuburitswa muusungwa. Munhu akataura chokwadi.
COVID-19 pandemic. He should be released. He was simply telling the truth.
Asbato re CCP haridi kutambira chokwadi. Vapombeyo vakati hurumende yeChina yakatadza kutaura chokwadi pamusoro pechirwere cheCOVID-19. Nhasi mazana nemazana ezvuru zvevanhu vafa pasi rose.
We need the truth. And this is about science, not politics, and the Chinese Communist Party.
Tinoda kunzwa chokwadi, kwete zvematongero enyika. Bato reChinese Communist Party rinofanirwa kutaura chokwadi pasi rose pane zviri kuitika panyaya yecoronavirus.
About this virus.
Pompeo vakati pasi rose harisati rava kuziva munhu akatanga kubatwa nechirwere ichi. Kunyange hazvo China yakati sangano reWorld Health Organization rinogona kuenda kunoferefeta matangiro akaita chirwere ichi. Vapambeyo vakati tinoda kuona kuti vanhu vakakodzera vaenda kunoita basa iri rekuferefeta uye tinoda mhinduro dzechokwadi kwete zvematongerwo enyika. Vapambeyo vakatiwo Beijing yakati yakazivisa WHO nezvekuputika kwechirwere ichi.
Now we know that's not true too. We know that WHO's country office in China reported the outbreak only.
Iye zvino tava kuziva kuti hachisi chokwadi. Tinoziva kuti bazi reWorld Health Organization muChina rakaburitsa nezvekuputika kwechirwere ichi mushure mekunge paburitswa mashoko neWuhan Municipal Health Commission.
Kusabuda pachena kweBeijing panyaya yeCOVID-19. Kurikuratidzawo pasi rose mavara echokwadi ebato reChinese Communist Party vakadaro vapombeyo. Uye kunyepa kweCCP kunoonekwa mune zvakawanda. Semienzaniso, vapombeyo vakati mashoko ekutsanangudza makamba emuZhenjiang ari kumanikidzwa vanhu vanopikisa Beijing kuti vagare sezvikoro zvekudzidzisa vanhu mabasa emaoko. Mitemo yekuchengetedzwa kwenyika inombuchikidza vanhu inoburitsa pachena kuti hairemekedzi mitemo kunyange hazvo Beijing yakavimbisa muchibvumirano cheUnited Nations cheSino-British Joint Declaration chinosungira kuti Hong Kong ipiwe masimba ekuzvitonga uye kusavhiringwa kwekodzero dzevanhu. Vapombeyo vakati vanozviziva kuti vanhu vepasi rose vanoda rusununguko vachaona kuipa kweChina mukati mayo pamwe nekunze kwenyika iyi. Uye vanhu ava vachabatana senzira yekuchengetedza kuzvitonga kwavo kwejekerere kunoyamurawo vamwe vanhu pasi rose.
Ayo mashoko ehurumende yeAmerica anoburitsa paimire pane zviri kuitwa neChina. Kadoga kungosi bikru vakomana vaimba kare kare sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vapane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi maviri nevasere 28. Rimwe sangano revarairidzi rinoda kuti hurumende ivadzvetesere kuti vanotora sei mari dzavakapiwa dzemadhora ekuAmerica kubva kumabhanga avo. tikasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Danono Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.